Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 5 chikunguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hurumende haina simba rokuti goridhe rapasi rose raakutengwa nomutengo upi, asi tinoziva kuti goridhe rinokoshaka. Ndosaka kwaakuitwa nzira idzodzo dzokuti unoda hake kutenga goridhe iroro makoini wayo kauya achenga asiye mari yake ikoko. Pamusoro pokubata mari, waakubata goridhe rinopota richikwira mutengo.
Mari yesimbi yeZimbabwe yakagadzirwa negoridhe ichatanga kutengeswa kuvanhu mwedzi uno musi wa25 chikunguru.
Irecognition yebasa reZimbabwe Council of Churches kuti vanotora munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches kuti aite basa irori pa global level. Saka zvinhu zvakakosha kuonekwa kwemashandiro ari kuita makereke muno muZimbabwe.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vachasiya basa iri kunotungamira rimwe bazi reWorld Council of Churches kuGeneva kutanga musi wa1 mbudzi gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Banga guru reReserve Bank of Zimbabwe, RBZ, nezuro rakazivisa pamusoro pemari yesimbi yakagadzirwa negoridhe kana kuti gold coin, iyo ichatanga kutengeswa kuvanhu mwedzi uno musi wa25 chikunguru. RBZ inoti mari yesimbi iyi inonzi musiwa tunya, uye imwe neimwe yemari yesimbi iyi inenge ine namba yayo. RBZ inotiwo mari iyi inogona kutengwa nemari yemadhora emunyika kana madhora ekuAmerica kusanganisavo mari yekune dzimwe nyika, uye ichagonazve kutengeswa muZimbabwe kana kunze kwenyika. RBZ rinoti mutengo wemari iyi uchaenderana nemutengo wegoridhe pasi pose pazuva rekutenga kana kutengeswa kwayo. Tabata nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatudze pamusoro pemari yesimbi iyi uye kuti ichabatsira sei veruzhinji.
Gold coin inenge iri mari yokuti munhu unokwanisa kunoitenga akaita semari yesimbi, asi ichinge iri goridhe chairo chairo. Saka inenge iri masaizi akasiyana siyana zvokuti iwe kana uchida kunge kuti mari yako isazodzaka mutengo, isazodzaka simba, unobva waenda wondotenga mari iyo yegoridhe. Zvinhu zvinowanikwa kunyika dzakaita sana United Arab Emirates, ukaenda kuna ana Dubai kuyoko, munoona magold coin iwawo kuti pamusoro pokuchinobhenga mari yangu kana kuchengeta mupfiro, ndadii kunotenga coin iyoyo, mari yesimbi iyoyo asi yakagadzirwa negoridhe. Zvokuti panokwira mutengo wegoridhe pasi rose, iwo unogona kuzototengesa kuchaita dzimwe nzvimbo dzinenge dzizotenga mari dzesimbi yegoridhe idzodzo, inenge yakwira. Saka hurumende haina simba rokuti goridhe rapasi rose raakutengwa nomutengo upi, asi tinoziva kuti goridhe rinokoshaka. Ndosaka kwaakuitwa nzira idzodzo dzokuti unoda hake kutenga goridhe iroro makoini wayo ngaauya atenga asiye mari yake ikoko. Pamusoro pokubata mari, waakubata goridhe rinopota richikwira mutengo. Mari sokuziva kuinwisi vanoongorora nezvemari, mari ukaipuwa nhasi ukaichengeta mupiro, gore rinouya inenge yaakutenga zvishoma. Asi goridhe pane chivimbo chokuti ukarichengeta rinenge richingokwira mutengo, paunozoda kuzoritengesa rinenge radi unenge wana mari yakawanda kudarika yawaritenga nayo.
Chirongwa ichi chinobatsira zvakadini pavanhu zvavo muZimbabwe?
Munhu wozvake unogona zvake kusabatsirikana nokuti ndizvo vane mari vanotowana imwe mari yokuti vangandotenga goridhi iyo ichinge iri musimbi vashoma. Saka zvirongwa zvevane mari nokuti isu wedu vanhu kuti ungowana mari yokuenda ikoko kana zvavangofanana nokuita unoenda kubhenga mari iyoyo iwe mari yako isingatokwani zvaunoda izvozvo. Saka hazvisi zvirongwa zvokuti zvingabatawo munhu wozvake unenge ambowanepi mari yacho yokuti atondotenga goridhi iroro iye achitoshaya izvozvo mari yokuti ungakwanisa kubhadhara renti kana kubhadharira vana chikoro kana kugadzirira kurima kwemwaka uri kutevera. Saka zvirongwa zvavanhu vane mari yokuzingati isu inopfachuka. Saka inozopfachuka yachoende anoti ngaichiinda ndichinotenga goridhi. Munhu wozvake haatombozvikwanisi nokuti hazvisi zvamahara, rinotodhura goridhi iro.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuHarare neStudio 7. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vachasiya basa ravo iri muna mbudzi gore rino zvichitevera kusarudzwa kwavakaitwa kuti vave mukuru werimwe bazi resangano remubatanidzo wavo wemakereke pasi pose reWorld Council of Churches. Sangano iri rinoti Reverend Mutata ndeumwe wevafundisi vatatu kusanganisa Reverend Dr. Kuzipa Nalamba vekuZambia vakasarudzwa kuti vatungamire mapazi matatu esangano iri. Reverend Mutata vachitungamira bazi rinoona nezvekudzidzana kwemakereke nemagariro evanhu kana kuti public witness and diaconia. Tabata Reverend Mutata kuti vatiudze zvizhinji.
Onguva wande takapiwa mubato mukuru ku World Council of Churches, mibatanidzo yemakereke pasi rose, kuti tinge tichitungamira chikamu chakanangana nekudzidzana kwemakereke nemagariro evanhu, inonzi public witness and diaconia.
Chiremekedzo chamapiwa nekuiswa pabasa guru rakadai, munozvitora sei, munozvigamuchira sei, mufundisi Mutata?
Ibasa guru zvikuru munguva ino yatinorarama, vanhu vakawanda vasingazivi kuti basa rekereke munyika nderei. Saka ndiwo mubato watakadanigwa kuti timanye nawo. Zvinhu zvakakosha kuti irecognition yebasa reZimbabwe Council of Churches kuti vanotora munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches kuti aite basa irori pa global level. Saka zvinhu zvakakosha kuonekwa kwemashandiro ari kuita makereke muno muZimbabwe.
Reverend Mutata, mamwe mabasa anenge ari pasi pemapazi enyu muWorld Council of Churches ndeapi?
Tinotarisira kuti iye zvino kuna machallenges akawanda zvikuru mukati menyika, mazhinji ane chokuita nekunyongana, violence munyika dzakawanda, violent conflict munyika dzakawanda. Ibasa rinotarisirwa kuti church inge ine chokuita kukurudzira nzira dzokugarisana zvakanaka. Kune nyaya ine chokuita yekumanikidzwa kwevana nemadzimai. Ibasa riri pasi pechikamu cheutungamiri hwatakakokegwa. Nyaya dzinochokuita nokuti vakaremara vange vachiwana kodzero dzavo. Ibasa riri pasi izve pemubato iwoyo. Nyaya dzine chokuita nekushandiswa kwema weapons makuru, zvikuru nyaya dzine chokuita nemacampaign against UCA nuclear weapons. ini basa futi riri mukati mechikamu che utungamiri wataka danigwa nyaya ye kulidzana kwemakereke na ma multilateral organizations wana United Nations ne mango mapoka kadaro ba Brandon Woods institutions akadaro izose izozi zviri muchikamu chebasa irori ratiri kukokegwa kuti tinoita ku Geneva vawande.
Mataura pamusoro pezvinhu zvizhinji zvinonetsa muZimbabwe. Vanhu vazhinji kusanganisavo vatori venhau vanga vachigara vachitarisira kwamuri kunzwa kuti Zimbabwe Council of Churches inofungei, inoona zviri kuitika nenzira ipi. Manga mava munhu unotarisirwa nevanhu kuti ataure pane zvimwe zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe. Zvino basa renyu iri richakubvumirai here kuramba muchionawo muchitaura zviri kuitika munyika menyu yechizvarwa yeZimbabwe?
Wande kubva musi wa 1 November ndinenge ndisingachigoni kutaura ndakamirira Zimbabwe Council of Churches. Asi zviripo ndezvekuti basa reWorld Council of Churches rinokavha nyika dzose. Saka zvinogona kuitika kuti dzimwe nguva panenge pane maprocesses akanangana nenyika yeZimbabwe. World Council of Churches ine ma urongwa hwakawanda unogona kuti ubate nyika nenyika zvichindira nezvikumbiro zvinenge zvaitwa nenyika iyoyo. Asi kana zvakanangana nechikamu chandinobata machiri wangu ndinogona kutaura kana zviri mugwara re World Council of Churches. Asi zvekare ndezvekuti munhu kana achingova achizvarwa cheZimbabwe, kose kwaari mwoyo wake uriko kumusha anoshuviravo kuti dai zvinhu zvanaka. Saka izvozvo zvinoita kuti hongu vanhu vanenge vachishandira kure nekumusha asi mwoyo wavo uri kuno vachitsvakawo nzira dzokuti vangakurudzira sei kuti zvinhu zvirambe zvichifamba zvakanaka kumusha.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti riri kushushikana pamusoro pevanhu vebato iri vari muusungwa vachiti havana mhosva dzavakapara. Mutauriri weCCC Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti vasungwa ava vavanoshevedza nerekuti Nyatsime 13 vakasungwa pakaitika mhirizhonga vari panhamo yamo Blessing Ali. Advocate Mahere vanoti bumbiro remutemo rinoti munhu anofanirwa kutongwa achibva kumba kwake uye ikodzere munhu wose kupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso.
TCCC tinomira nevarume 13 vakasungwa panguva yemariro amu Blessing Ali akapondwa yine vakomana vekuzano PF. Varume 13 ava vanosanganisira Job Sikala, Godfrey Sithole, Precious Jeche, Odious Makoma, Mishek Gusha, Shepherd Blakazi, Tatenda Pinda Hama, Enoch Tsoka, Emmanuel Muradzikwa, Chauya Shopa, Rowan Tsoka, Zefania Chinimbiri na Zex Makoni. Isusu chatinoziva ndechekuti bumbiro remutemo kana kuti constitution inotaura kuti munhu anofanira kutongwa achibva kumba anofanira kuwana bail, ikodzero yemunhu woga woga anenge asungwa. Saka isusu tinotaura kuti ZANU PF inofanira kuregerera tsika yekumbunyikidza vanhu kunyanya vekunyatsime. Vanhu veCCC vari kungosungwa zvisatsarukano. Tinoti izvozvo ngazvipere uye kuti varume ava vekunyatsime ngavasunungurwe.
avo vange vari mutauriri weCCC Advocate Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato reZANU-PF rinoramba kuti ZANU-PF ine mhosva yayakapara. Rimwe gweta rinoshandira riri kuSouth Africa vaCrispin Machingura vanoti nguva dzose tatarisana nesarudzo vanhu vanosungwa zvenhando uye kodzero dzavo dzichichorwa. VaMachingura vanoti chinonetsa ndechekuti vanhu vanotanga kutaura nezvokupindudzwa kwemitemo kana nyika yatarisana nesarudzo chete vachiti ichi chinhu chinofanirwa kushandirwa nguva dzose.
Ndingati kwauri chanonoka, unoona pane imwe nguva yatinoti Zimbabwe tinoda kuti ive nemareforms emitemo. Mareforms aya ndine urombo kuti anonyanyobuda chete kana tichitaura zvemaelections. Haafanira kunge tichitaura zvemaelections chete, anofanira kunge achipindira mabatirwo anoitwa ndingati masections ese emitemo, kubvira kumacourts, kubvira kujustice, kubvira kumaelections, kubvira zvese right across zvokuti mareforms aika arimo muconstitution ya 2014. Asi pari kushayika chido chehurumende yekuti mareforms aitwe iko zvino. Iyo iko zvino ndiyo nguva yekuti takaita mareforms iwayo, tese tinove neZimbabwe yekuti tese tinofaira nayo mangwana. Unoona tanonoka mabatirwo ari kuitwa nyaya iyi nguva ino yekuti takatarisana nemaelections aipe ropafadzo neiye yatinoti confidence kune munhu anogara kunyatsime, munhu anogara kumusha, kuti inini nyaya yemaelections yakabuda akanzi pane zvaitika tinobatwa zvakafana. Kune vanhu vari kuchema variko kunyatsime, kuchitumbiza, vanhu vakarowa, pakaita violence yakawanda, bat vanhu vakasungwa vatatu kana zvino. Izvozvo zvinoita kuti tisave nepride nemutemo wedu, tisave nekufara nemaitirwo anoitwa zvino. Ngakuitwe kana zvichinzi vaita political violence vasungwe, ngavasungwe irregardless of party, ngavatritwe zvakafanana nemutemo, ngavatritwe zvakafanana nemapurisa, ngavatritwe zvakafanana nemakotsi. Zvakadaro tese tinofara.
Avo vange vari gweta rinoshanda riri kuSouth Africa vaCrispin Machingura vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Bato reZANU-PF rinoti bato ravo harikonzeri mhirizhonga vachiti zvinenge zvataurwa nedare redzimhosva zvinofanirwa kutevedzerwa nguva dzose. Muchirongwa chedu cheStudio 7 chinotevera zvizvarwa zveZimbabwe zviri muchirongwa cheYali Nelson Mandela Washington Fellowship, Evans Zininga aita hurukuro naMuzvare Gamuchirai Mbetu. Muzvare Gamuchirai vanoshanda mumasangano akazvimirira munyaya dzezvemitemo nekodzero dzevanhu kunyanya kumadzimai. Zvinyorwa zvake zvakashandiswavo pakuunganidza gwaro reGlobal Pandemics and the Challenges of Peace and Security in Africa, a Focus on COVID-19, rakaitwa neRhodes University kuSouth Africa, kunova kwaakaitawo zvidzidzo zvemutemo nezvematongerwo enyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMuzvare Gamuchirai naEvans Zininga weStudio 7.
Pachidimbu ngati Gamuchirai. Ndiri gweta, ndiri amai, ndiri mukoma, ndiri munin'ina, asi zvikuru ndiri munhu anongoda kubatsira vamwe vanhu muupenyu hwavo kuti vasumukire.
Chirongwa cheYali 2022 gore rino sei makati ini ndiri kuendawo
for this number player K3 K4, pamwe vakandinzira tsitsi, I don't know, but ndaingoona kunge program kana vanhu vapedza nayo vanodzoka vava ne what I would say nechirungu fire, vanodzoka vachida kunaso kuexecuta maprograms avo, kuita zvirongwa zvavanenge varonga. Ende ndaiona vachibudirira mune zvinhu zvavanenge vadawo kunoronga, Saka ndakati ndotodo kunzwisisa kuti program iyi yakamira sei inopa vanhu such encouragement inova pa and murari wekuti vaite zvinhu zvinobatsira macommunities avo.
Saka muri kutambirana sei nezvamuri kudzidza muchirongwa ichi?
Zviri kunakidza. Zvakawanda zviri kunakidza, dzimwe nguva zvombonetesa, asi chikuru kusangana nekutaurirana nevanhu vemuAfrica vakasiyana siyana. Sekwatiri yeko zvinezvi tiri kuchengetwa nevepresidential precinct. Pari zvino tiri kuUniversity of Virginia, asi vakambotiendesa kuUniversity kuWilliam and Mary. And kwese kwataienda tiri kungoitirwa maseremoni, vanenge vari vachifara kunzwawo vanhu vekuAfrica kuti vanoita nezvei, kuti vauyewo kunozotiona tingavabatsirawo sei muzvirongwa zvakasiyana siyana zvatiri kuita. Chokutanga chandingati ndadzidza so far ndechekuti munhu kuti unzwisise vamwe vanhu unofanirwa kuzvinzwisisa iwewe. Uye nezvimwe zvandakadzidza ndezvekuti kusangana kwatiri kuita nedzimwe nyika kunobatsirana kuchinjana mafungiro, muchibatsiranawo nemaproblems amunoona munyika dzenyu.
Zvamunoti zviviri zvitatu zvandichanoita kana ndadzokera kumusha ndezvipi?
Chandingada kuita chokutanga kuvaka rinenge dare rekunyanya revana nemayouth kwavanokwanisawo kungoendawo kunoswera vachiitawo zvinhu zvakanaka, kana kuri kuverenga, kana kuri kurima, kana kuri kuitawo vaya vanoda kuita zvemangoma, vati vachizviitawo pakanaka, vachirekodhawo masongs avo.
Avo vange vari mumwe wezvizvarwa zvezimbabwe zviri muchirongwa cheyali 2022, muzvare Gamuchirai Mbetu Chihera, vari parunhare kupresidential precinct kuVirginia, naEvans Zvininga westudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday rinoti ndege dzekambani yeFastJet dzakatanga kubhururuka pakati peZimbabwe neBotswana dzichabatsira mukusimudzira kushanyirwa kwenyika mbiri idzi. Svondo rapera, FastJet yakatanga kufambisa ndege pakati peguta reMaun muBotswana neVictoria Falls muZimbabwe. MuNewsday makare, mazana nemazana evashandi akaratidzira nezuro pamuzinda wePublic Service Housing Association vakatambidza vakuru vavo gwaro rinoti Public Service Commission haina mvumo yekutora Public Service Medical Aid Society. Yashika nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani vashamarari veStudio 7, ndinoda kutaura nezveChairman weZANU-PF Rais vakatipatika. Manje vana mugwadi muchanyorerepi samaitee vanhu veTPC ndivo vakunda? Vanhu veTPC hadzizi mhondi dzinofanana nenyika. Makaona chairman achifamba netsoka achienda kukunyika zvakafanana Mozambique achinotsvaga kuti avane anopa chinhu ava anotsvagira vana vake chikafu kuti vararame. Imi chenyu kukuvawa tamuchinza moga nokukosha machairman. Vakaona munhu anonzi chairman wedistrict akufamba netsoka achienda kuMozambique, munonyarira pai naye vana mugwana? Musangomhanya nokutaura nokutaura kuna kwamusina kuswera chingokuvawa tamuchitaura zvamusingazivi. TPC haizi yemhondi, TPC ndeva tendi, TPC ndema citizen, macitizens apo ndevanhu, but iniwe zano ndinoponda.
Vamugwadi, motaura muchiti hanzi yemadziyanhike vakatobudiswa mubhavo vachitinhwa nevarume vatatu. Vamadziyanhike vakatouya nenyanga kuno kuMozambique 10 dzezvipemberi, ndakatovatsvagira bhaya ini pano wawa. Asi moti vakawanikwa madziyanhike, ndikatovabvunza kuti hamuna kuyeneka here kumushoko? Vakati iwa kana zvifambira zvemadhiri hauyeneki. Imoti vakabatwa nevanhu veTripusi, ivakoma Madziani kia ito ya kuzuru na misa muriza au ni nyanga za zute mbiri kuno kumoza mbiku. Sausa kato ite wakato kora.
Halo, 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 apu pastida zezi ni mnakadi ni mrisi kurisi kuku. Zitua ndendo itwa chipipa. Kwa kumbiri nkoko ndiri muno mpritoria. Mnakadi zini wanatanuloka wanzi. Na kudwe ni mangula, moribu zunga si moribu pa Amerika po. Mnukuna si kone na uza, mno tutipe ingiri raizi. Kurisi, tunoti, mnuo, mnuo, tibatina wanyanya, kanyanya panyayi kutipa na uza, kuzimbabwe, mamiri irune, urungo, nilu, ripo, nilusubari mnirini. Murambe magadaro, tichitawura, tichuone sana na kududu sana, nge chiti kanesu mfaru wa kuitu wa mwenyeka. Tunotinda.
Hello, Pastor Joseph, and you know, this is a good thing to Mr. Dubai Express Pajola. But in the end of the day, I'm going to be able to get a job. I'm going to be able to get a job in Zimbabwe. I'm going to be able to get a job in TCC. But this is NPF for the National Tower and the Farm Survival. I'm going to be able to get a vice president. I'm going to be able to get a job. Masabu ni machifu wako kurudzwa nukuti watoro kwa vutere wazanu PF diipi ni ingarara ameno utunga miru wakadae hakuna muna angati supportive ni kana muharisha jadisa wakadae tinote ndanguti parugu zinze wa muhaji no utunga miru wa wazanu PF atika siku zokira kumashure taneta tine hamashinji za kafa makore ni makore ziparazo tinotora even tiri kunoka na kumidlands jack moza ungwe kugura hundi takapara rwane amanesha mwari ne vabereki tatenda
makati studio 7 tinokutenda vashamarari nekuda kwena kudza munotipa ine ndine jaya guru joseph kutenere ndiri pa mpumalanga South Africa tinongoti kurushinge kwezimbabwe andei inowandu wedu tinovhota Grenoya, nukuti awaripa ruling party, they want to enjoy their own luxurious life on the expertise of us. Saka ande hii, tino tumbono chinja o, tumbono utmoda tinga wana shandongo mkatino nyike. Inga wani mbachiro mkatino chinja wani murivo saka. Tungu kurudzira na rushinji kwa Zimbabwe, ande tino vota, tu wani uchinja mkatino nyike, tatambura tanzwaizu.
Ijo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa vamwe makumi maviri nevatanhatu vakakuvadzwa zvakaipisisa muguta reHighland Park mudunhu reIllinois muno muAmerica. Kuti yakaita sechigwagwagwa yakatanga kurira yakananga muvanhu vakanga vachifara vachifora pamemberero yezuva rekuzvitonga kweAmerica reIndependence Day. Mapurisa vanoti vabata vakasunga umwe murume ane makore makumi maviri nemaviri wavari kubvunzurudza pamusoro penyaya iyi. Mapurisa anga azivisa veruzhinji kuti vari kutsvaga murume uyu Robert Crimo mushure mukupfurwa kwevanhu nemunhu ange akamira pamusoro pedenga reimwe imba. Sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mari yesimbi yeZimbabwe yakagadzirwa negoridhe ichatanga kutengeswa kuvanhu musi wa25 Chikunguru gore rino. Munyori weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mtata vachasiya basa iri kundotungamira rimwe bazi reWorld Council of Churches kuGeneva kutanga musi wa1 Mbudzi gore rino.
Tashvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.